manera kanaka muri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniraka naka vatereri, tinosangana zvakare, manira nasi uri musi wesvondo, nyamavhuvhu 5, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mauto anonzi ari kuenderera mberi achishungurudza vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Mhirizhonga yoitika kumashona West vanhu vachirohwa vachinzi vakavhoterei MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanorarama nekutengesa kwamurombedzi mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzingwa zvechisimba panzvimbo dzavanotengesera vachinzi havana kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzakaitwa nemuvhuro wapfuura Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vechidiki vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU-PF varwisa nhasi vanhu vanofungidzirwa kuti vakavhotera nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navanelson chamisa vakakunda mutungamiri weZANU-PF vaemarson munangagwa pamavhoti musarudzo yemutungamiri wenyika mudunhu reZimba West pasvika studio 7 nhengo yeZANU-PF uye vari vakambofanobata chinzvimbo chamambo Nyamukanga vaobei Nyamukanga vanga vachida kurova vaAmos Mwanza avo vazvidzivirira pavanga vachirwiswa nevechidiki veZANU-PF vanosvika gumi vanyamukanga vati ndivo vanotonga pamurombedzi Vamwanza vapikisana nevechidiki veZANU-PF ava vachiti havarohwe vakapeta maoko avo Vamwanza vati vakangotanga kurohwa vachinzi vakavhoterei nhengo yeMDC Alliance pamurombedzi
inini ndakuona kumana ava ndichipfuura uku vakutondirova hei mamuri maMDC hei mamuri maMDC kati mwana idhiya wakataura kuti mwana wese amwana wangu naidhiya vachitaura vatokumana vavaya vakatanga kundirova vakawanda vachindirova vakawanda zvoti vatenda vatadzira chii ndichizvipfuura nerodhi ndipo vatanga kundirova hazvo chavandirwere chii chandikumbira kuna vanhu veZimbabwe wese vakateerera kuti kana pana nokwakazondibatsirwa ndibatsirwo kozi nini handichazondiita sei kozi nini ndingorohwa nevanhu but asi ndinega ndakavhotera MDC vanhu vakawanda vakavhotera MDC but ini ndindakurohwa asi vachandikurwerwa chii
vati nemamiriro akaita zvinhu vava kutyira upenyu hwevabereki vavo sezvo vatsigiri veZANU-PF vari kuti vachavapisira dzimba kunyange vakazivisa mapurisa
vatanga kundirova meso mubvabvuma wanga uchindirova vachindirova chindikwadza varundi 13 nauranzo kana kupisa munhu chakuti chakupisira dzimba chichi zvakawanda zvakutaura bereki vangu asi avasoro safe nevanhu vavo hachozva chichakuitika nevanhu vabereki vangu asifiri safe mai nevanhu vavo
asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west inspector Clemens Mabwazara vati mapurisa asati atambira nyaya yakadai mumwe anotengesa zvinhu pamurombedzi vakizito jere vati vanotengesa vari kudzingwa mumwe nemumwe vachinzi vatsigiri veMDC Alliance
mavhenda rungwa vakangonyarara varimo ava havana kutaura zvekudzingwa kudzingwa vanhu vanotyo veMDC vari pese vakaona pakunzi vada kuclina zvokutoti mangwana kutonzi kune hondo yakaipa
vajere vati chakanyanya kurwadza vechidiki veZANU-PF ndechekuti vanhu vakawanda vakaramba kupfeka zvipfeko zveZANU-PF vachiti hapana chavanowana
infact nyaya imwe yatikaakira isu ndeu takaramba kupfeka chi matisheti ndakana hanzikuda hembe yemunhu ndoita nditore pondo ndiende kubhero kutenga hembe dzangu dzepondo ndipunga zvinhu zvizhinji mazvionera mukoma vanhu vese akapaka chakatochaya ivakaungana izvo yakakakasa vada kuita musangano vakuti hanzi nanyamukanga muZimbabwe yese Nema, Zimbabwe yese mawindi, yese ndiye zampi. Pano pashunga, dumamba za MDC.
Kune zimwe nzvimbo dzakaita seHurungwe, vatsigiri veMDC Alliance, vari kushungurudzwawo nevatsigiri vebato reZANU PF. Kumutasa Central kumanikaland nengwe MDC Alliance vaozo chitere vanonzi vakatorwa nemapurisa nezuro vachipomerwa mhosva yekupisa imba yenengwe ZANU PF vakaendeswa kusina ane anoziva. Asi nengwe yakapikwidza ikakunda musarudzo yemumiriri wemutasa Central vatreva Sarowaka vati vachitere vari kumapurisa ekwamutare uye vatuma magweta avo ikoko. Ndakamirira Studio 7 kwamurombedzi, ndine Asa Chiguriwa.
Mauto anonzi ari kuenderera mberi achisungurudza vanhu vakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana ore mauto panyaya iyi. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Zvinhu zvakamira sei vaDewa Mavhinga?
Ibatai muZimbabwe. Zvinhu zvakumira zvakanaka. Vanhu vari kutya, vanhu vari kurohwa. Iko zvino mamba kwedza anhasi kuma 2 AM kuHighfields, mumusha weHighfields kune dzimba ina dzine vanhu varohwa zvakaomarara nevarume vanga vakapfeka zvinofukidza kumeso vaine futi hombe dzehondo. Varume vaviri vazotorwa mudzimba idzo kuHighfields kuWestern Triangle ndokuendwa navo kumugogo kumasvingo uko kwaboka kufodyo kumakuva iko ndiko vanoroverwa zvakare vachitsikwa-tsikwa vachibvunzwa kuti ko mukuru wevechidiki kuMDC anonzi Wekumochidziva ari kupi. Vanga vachirohwa vakanongedzerwa kuti mumusoro. Tiri kunzwa zvakanyanya kuti munzvimbo dzakawanda dzekutendarira mazuva maviri apfuura mupanguva dzousiku mapurisa anga ari kurova vanhu vakasimba. Idambudziko guru kuno nekuti vakuru vemauto vanoti ivo havana mauto avakatuma kuti vapinde mumarukishini. Asi tiri kuona vanhu vanenge vaine puti nehanzu dzechiuto vari kushungurudza vanhu. Zvakaoma zviri kuno.
VaMavhinga, vanhu vangada kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapurisa nemauto. Mapurisa ndo anofanira kunge achichengetedza runyararo, mauto anozikanwa nekudzivirira nyika kwete kupinda muvanhu. Chii chaizvo chiri kuitika pakati pemapazi maviri ehurumende aya?
Panenge pane besanwa nekakusawirirana karipo nekuti pane umwe akakundikana musarudzo anga ari mukuru kuzvano pepa anonzi Terenzi Mukupe akanyora pamasaisai achiti iye ko mungagotumira mapurisa kuti vanopodza mhirizhonga sei ivo imi muchiziva kuti vane ushamwari neMDC. Tumai masoja arakashe vanhu. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane kakusawirirana kariko. Zvakarewo mapurisa chaivo mumiririro wapurisa amai Charity aramba vanoti ivo vakakumbira mauto kuti abatsire. Asi tikunzwa zvakare munguva muzuva ranhezuro kuti pane mapurisa anogona kudarika zana chairo vakatorwa vakaenda kunzvimbo yemasoja yekomona barracks kwavari kuferefetwa nekubvunzwa sei vasina kukwanisa kumisa kutaridzira kwevatsigiri vavachamisa.
Kupindira kuri kuita mauto uku munyaya dzemamiriro akaita zvinhu munyika kuri pamutemo here semaonero enyu sezvo muri gweta zvakare muri murwiri wekodzero dzavanhu?
Kwete, hakusi pamutemo nekuda kwezvinhu zviviri kana zvitatu. Chekutanga, hakusi pamutemo nekuti vanhu vakadzidzira basa rekugadzira zvemhirizhonga nezvekuchengetedza mutemo mapurisa, kwete mauto. Chepiri, mauto paakapinda musi wa1 August muHarare vakangosvika vachiridza pfuti vachishandisa chisimba takapfuuridza nekuti vanhu vavaipura vamwe vaipurwa kumusana vachitozvoendera kwavaienda vachibva kumabasa vanga vasina zvombo. Saka masimba akashandiswa akapfuuridza mwero pamutemo. Hazvitenderwi kuti mauto aridze nyere chaidzo mbumburu dzemboto kune vanhu vanenge vachiratidzirawo zvavo. Chetatu ndechekuti iko zvino tinofanira kuona kuti dei mauto anga atobva zvakare mumigogo nekukurumidza. Asina zvino varimo havasi kushara kuti uyu ane mhosva kana kuti haana. zvinenge ichingova pamba zvonge munhu wese zvake anenge aonekwa ari munharaunda anenge achirohwa kana iyo musowa wakarova munhu musowa wani aga kumuharare vazhinji vava vakarova vainge vachizozoendera kumabasa kana kuti kubva kumabasa vasinei nezvaiitika asi hakuna aisiyiwa munzira yemasoja
vamabvinga sezvo imi muri gweta veruzhinji vangada kuziva kuti izvo mutemo unoti kudii kana mauto achida kunzi apinzwe muvanhu kuti vamwe vari kuti izvo mutungamiriri wenyika under section 213 yemubumbiro remutemo wenyika ndivo vane masimba chete asi zvakare hazvina kujeka paripo pari kupuhwawo mapurisa masimba ekukumbira mauto kuti anga achibetserwa
pamutemo zvakatojeka kuti munhu mumwe chete munyika yezimbabwe ane kodzero pamutemo yekutuma mauto mutungamiri wenyika anova pari zvino vamunangagwa kunyangwe chikumbiro chikauya kubva kumapurisa ngatimboti ichauya chikumbiro chekuti vabatsire chikumbiro chese chinopiwa kumutungamiri wenyika ndiye ega ane mvumo pamutemo yekuzotaura kuti mauto mwaachipinda zvakaitika hazvina anoziva nekuti mutungamiri wenyika ari kutotaura kuti arikuda kuti paitwe tsvakurudzo yekuziva kuti zvakambofamba seiko ndotekutanga chepiri nhasi mauto vakuru vemuwezo vataura kuti ivo hakuna mauto akatumwa mumarokesheni zvakare mutevedzero remutungamiri wenyika vatieke vanotiwo hakuna mauto akapfuura vanhu vakafa asi pane umbombo huzere vanhu vakawanda vakaona zvichiitika vanoziva zviri pachena kuti aiwa zvakaitika sezvokuti vanhu vanga vaine futi mauto
aiwa tinotenda vamabvinga nguva yedu ndo inenge isina kutimirira kudivi redu zvakanaka mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhi vamabvinga vachitaura vari parunhare vari muHarare nhengo yezanupf mubulawayo vajoseph chuma vanoti hazvina kunaka kuti masoja ashungurudze vanhu asi vachuma vaudza mutungamiri ngomo westudio 7 kuti pane vanhu vari muchiuto vari kuda kusvibisa zita rehurumende
basa ravo nderekuchengetedza runyararo nekumekashuwa kuti vanhu havakwadzane but now tichiona kuti like for example video yandakaonaya yemusoja aya akanyatsozotofugama pasi kutopondera futi yake echipfuura vanhu that was wrong even ukatarisa pavhidhiyo yacho kuna umwe musoja wake akatouya echimhanya akatomurova pamusoro pakuti kutomutsiura kuti uri kuiteiwo because ukatarisa vamwe vese masoja vaifuura mudenga kuratidza kuti aiwa vaingochipidzira chete maorange shots kuti vanhu vadispace but uyu anga akutorwa kunge atove muhondo chaivo kutopondera vanhu izvozvo hatingazvitendere izvozvo hazvifadzi chose but futi again ukatarisa zvinhu izvi zvinokonzera futi nekuti mukati pevanhu vedu vava vanhu vechiuto nezvese zvakafananafanana so vamwe vacho havasi kufamba nehurumende iyoyo havasi kufamba nemukuru vanogona kuita zvinhu navomo kuita kuti vosvibisa zita remukuru nezita rebato redu rezanupf nehurumende chaiyo chaiyo kuti vovanyatsongofizida chete kuti sevangokaurisa saka zvinofanakuongorora izvozvo
saka naizvozvo muri kuti pane vavengi muhurumende yavamunangagwa zvikuru sei kumauto nekumapurisa uku
ndodaira kuti ndochokwadi riripo iroro kana singade kuhwandirana varipo vamwe vanhu vasingafambidzani nehurumende yababa munangagwa vanoda kuisvibisa vari imomo mukati zvinofanwa kutoongorora izvozvo because iam sure even odha payakapiwa masoja aya odha yanga ripo papai ndokuti tisidzirai vanhu vadispace handione kuti pakai paodha kunzi urayai vanhu fire live bullets kudaro because ukatarisa masoja ese aya aimhanya aya vese vakavakanowedzera fudi dzavo mumusoro echifuura kumusoro but hero nzenza hwandi ratoita zvogwada machaiko kunge munhu utori muhondo kutoema chaiko kutopfuura vanhu that's not normal and that ukazvikwenda nezvitarisa munhu handiri nemusoro wake unopisa uchitenda but apa ari kutosvibisa chii hurumende ari kusvibisa mukuru wedu ari kusvibisa even bado redu because handiti vanhu vanoti masoja ndezanupf mapurisa ndezanupf but im telling youti even ukatarisa voting pattern chaiyo chaiyo ukatarisa mapurisa kavanhu haana kutombovhotera zanupf yacho saka kuti woti ndezvanpf nepapacho unotoshaya
nengo yezanpf mubulawayo vajoseph chuma vachitaura vari parunhare vari mubulawayo kwakare nantungamiri ngomo westudio 7 Apo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo nyanzvi munyaya dzebumbiro remuteme wenyika dzinoti kana MDC Alliance ikakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva vaEmerson Munangagwa veZANPF vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika havagadzwe kudzamara nyaya iyi yapera mumatare Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Vaimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti vari kuronga kuenda kumatare kunopikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC bumbiro remutemo yenyika rinopa vanenge vasina kufara nezvabuda musarudzo mazuva manomwe kubva panoziviswa zvabuda musarudzo kuti vakwidze nyaya yavo kumatare kana izvi zvisina kuitika zvinoreva kuti vanenge vakunda musarudzo vanogadzwa semutungamiri wenyika mukati memazuva mapfumbamwe kubva pazuva raitwa sarudzo vari kuziva zviri kuitika zvakare vari gweta muMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance iri kuenda kumatare mangwana kana chipiri kuti inopikisa zvakaziviswa neZEC
Tichange tichienda Monday kana Tuesday at the very latest. Tiri mushishi izvo zviro kuti magwara acho anyorwe. Zvinodawa nechimbi chimbi nokuti zvine mazuva azvakatarwa kuti tinge tichiindisa. Saka hatisi kuda kubuda mumazuva iwawo. Otherwise nyaya yacho inozopera.
Asi nyanzvi munyaya dzebumbiro remutemo yenyika uye vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vachitaura senyanzvi yemutemo vanoti kuti MDC Alliance ibudirire panyaya iyi. Inofanira kuburisa humbowo hwemagwaro ekuzivisa zvakabuda musarudzo panzvimbo yega yega yakavhotera vanhu munyika uye magwaro ayo anofanira kufanana neZEC pamwe nevamwe vakapinda musarudzo idzi
kukoti kunoendwa neevidence yaya mavi 11 mavi 11 ane candidate yese yanga iri muelection so vachamisa havana mavi 11 avoeka akasiyana nemavi 11 ane vamwe saka mukaenda kukoti koti inongoiti ngatone mavi 11 ane ZEC toona mavi 11 ana vachamisa toonawo mavi 11 ana Maduku toonawo mavi 11 ana Kosana Moyo mavi 11 ana vanozoona kuti mavi 11 atinawo anongozofanana nemavi 11 ane ZEC andoni iri nzira yavangabudirira
vamaduku vanoti matare anosungirwa kupedza nyaya iyi mukati memasvondo maviri uye panguva iyi vamunangagwa ndivo vanenge vari mutungamiri wenyika
zvakatonyorwa pasi mubumbiro remutemo iroro vanhu vanofanira kuenda kubumbiro iroro zviri musection 93 nesection 94 yebumbiro remutemo rezimbabwe saka zvingabatsira kuti vateereri vazotora bumbiro nekuti bumbiro rakatenderedzwa kune vanhu vese saka mukaenda musection 94 section 93 yebumbiro remutemo ndinotaurira kodzero yeanenge aruza election kuti aende kucourt ichitaura futi kuti court inofanira kupa answer rei section 94 inochitaura iyo kuti president vanozogadzwa rii saka as long as tichidhila yakuuya kwavamunangagwa uyu anogara aripo
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vajoima bhenge vaudza studio 7 kuti sekunzwa kwavari kuita MDC Alliance ine umbo hwekuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa uye kana umbowo uhwu ukatambirwa nematare bato iri rinogona kubudirira asi vanoti zvinogona kunetsa kana MDC Alliance ikatadza kuburisa humbo uhwo
ndinoona sekuti nyaya yehumbo inyaya ichanetsa nyaya yekuti ndiani akagara pabhenji nyaya ichanetsa wazvibata nza zvose ndoona sekuti kuenda kumatare edzimhosva ndiri pedo pedo nekuti kutambisa nguva kana vaenda zvavanenge vachizviitira kuti ndo zvega zviripo zvavangakwanisa kuita maonero andozviita zvangu kungoitawo zvekuti vanenge vakungoitawo
vamunangagwa vakawana 50.8% vachamisa vakawana 44.3% musarudzo yemutungamiri wenyika yaikwikwidzwa nevanhu makumi maviri nevatatu kusanganisira vamadhuku ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera musi wa14 nyamavhuvhu. Teererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza2 p.m. kusvika na5 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m. 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichichepfenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga na 7 p.m. cheShona uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 9:09 a.m. 4930, 604, ne 15460. Vechidiki muriko heroko, yashuka nguwe kuti tichipinda muchirongwa chenyu, chamuno pakurirwa na Evans Zininga we Studio 7.
Kwazwa hii mwuri ya Zimbabwe ndino kuchingamidza hii kuchirongwa chesondo rega rega chevechidiki chatino ya tichikurukura nevechidiki vegu Zimbabwe vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Inindini Evans Zininga ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka ndichakupai hurukuro nezvizvarwa zveku Zimbabwe vechidiki vangavari muno mu America. Muchirongwa che Mandela Washington Fellowship chinonzwa vechidiki ku America. Vachizodzidziswa zvemubato namabhizinesi vari kuno muzvikoro zvemuno muAmerica. Totanga kutaura na mukoma Shupai Steven Mujei, avo vanoshandira hurumende vari kumusha vari mubazi rezvekurima vari mazvikokota wezvezvipfuwo. Tinzwe kuti zvakafamba sei muchirongwa ichi.
Mandela Washington Fellowship kuti Young African Leadership Initiative I program ye US government inoda kuedza kusimbisa maleadership training kana capacity building kuvanhu vari kuita mabasa akasiyana siyana muZimbabwe.
Asi muchidimbu chamanyanya kudzidza chii muchirongwa chamafambira ichi?
Tatanya kudzidza kunota aya kunodzidza zveleadership training. Saka tatadzidza so far ndezvekuti sevakomana vechidiki nevasikana vechidiki zvakakosha kuti temuenzaniso wakanaka mumabhizinesi akasiyana siyana nemabasa atinoshanda back home in Zimbabwe. Saka being a leadership,
saka imimi kana madzokera kumusha chamuri kuno chamuri kubva kuno muchiti ndichanoitawo ndechipi kusimudzira nyika yenyu?
Pandakauya kuno chinangwa chandana kanyonda kutaura nacho inyaya yekurwisana nenzara. Saka zvandadzidza so far ndezvekuti tine mikana yakawanda kuAfrica yekuti tiedze kusimudzira kugadzirwa kwechikafu kunyanya mumareseva watinoshandira. Saka ndozvandakanangana nazvo izvo zvese zvandadzidza kuno zvoda unoshanda kutedze kuwandudza nyaya dzekuwanikwa kwechikafu mumamisha medu, which is a very big problem serikara vachivita ikosei.
Regai tinzwewo kuna muzvare Talent Tatenda, avo vanga variwo kuyunivhesiti yekuDelaware muno muAmerica. Tinzwe kuti chirongwa cheyali ichi vakachionawo sei.
Chinhu chandakabatisisa nguva yese yandandiri kuno kuAmerica ndechekuti isusu sevechidiki tinofanira kubata mikana yatinayo mukuita zvakasiyana siyana zvatinoita. Kunyangwe zera ripi tinofanira kumirira zvinhu zvatinofunga, angava maideas atinawo kana kuti zvinhu zvatinofunga kuti zvinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Tinofanira kuwana mikana yekuti tinokwanisa kutaura zvinhu izvozvo zvatinofunga kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Kune mwanasikana kuZimbabwe wechidiki. Shoko amungamuudzewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Mashoko andinotaurira anotarisira kwandiri ndeyekuti zvaunofunga zviri pamwoyo pako kuti inini ndinofanira kuita zvakati. Inini Janet, inini tarisirai chero zvauri nezvamuzvarwa zvawakaitwa, kunyangwe nyika kwawakazvarwa muZimbabwe, kwagutu here, kubulawayo here, kurusape here, kwamutare here, kudora pindo, iwewe une zviri pamwoyo pako zvaunofunga kuti zvinogona kusimudzira Zimbabwe, usazvitarisire pasi. Simuka utange kuita zvaunokwanisa kuita kuti uite chinhu ichocho chaunosvira kuti Zimbabwe ive nyika inosimudzirika kana kuti inoenda pamusoro pane dzimwe nyika.
Atinoda kutenda zvikuru kuna mukoma Shupai Stephen Majei na vanzvadzi vedu muzvare Talent Tatenda kunge vanga vainesu muchirongwa. Vadiwa vateereri, ndokutenda iwo nemi mange muinesu muchirongwa chino. Ndosangana nemi zvakare svondo rinouya apo panzira kuigirai zvechimwe chirongwa chevechidiki anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muno muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuchikamu chechitendero chatinopiwa natanonoka wande we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kuda kutaura naReverend Dr. Ray Motsi veChristian Alliance uye vachidzidzisa paTheological College Marare pamusoro pebasa riri kuitwa nemakereke maererano nezvesarudzo ichangopera mukuitwa.
Sarudzo yatakapedza kuita mazuva mashomanana apfuura, kuona kwedu isu vamwe yakanga iri sarudzo yakanga ine tariro yokuti ingapewo mukana wokuti Zimbabwe ienderere pamberi. Asi zvakazoitika zvacho musarudzo imomo nezviwanikwa zvakabva imomo, hazvina kuzojeka kuti munhu wese akanga avhota nevaitarisira vanenge vavhota kuti zvatichawana mutsidzo macho zvingasvika pazviri nhasi uno, ndokuteti nesuwo tiri kutokadzi kuti chii chakaitika.
Saka chechi yoita sei nezvakabuda izvi?
Chechi inofanira kuramba yakamira seavo vanokwanisawo kudzikinura nekuyamura kana pasvita mhirizhonga nekutsanzwanana kwakafanana naikoko. Saka chechi haitombofanira kunge ine dera yakarerekera. Chechi inofanira kumira pachikwadi nekubatsira kuti zvinhu zvigadziriswe. Ndo basa redu iro. Naizvozvo ndinofungidzira kuti dai zvaibvira pakave nekutaurirana, pakave nekugadzirisa zvakakanganisika zvacho, chinongonisa ndechekuti chokwadi chaicho ndechekuti kana zviri zvinhu zvakatarisana nekuti mavhoti haana kuverengwa zvakanaka, pano panonge pakaburitswa umbowo hunoratidza izvozvo kuti mavhoti haana kuverengwa zvakanaka. Kuti vakaverenga vacho vagokwanisa kuziviswa nokuratidzwa ndo pavakakanganisa. Zvino kana zvisina umbowo zvinotikanganisa nekuti hatitoziva kuti chokwadi chaicho chaicho chiri papi. Chatisingadiwo zvedu ndeche kuurayiwa kwevanhu mirizhonga nemasoja anouya nepfuti dzakapakwa AK-47 kupfuura vanhu vasina pfuti vasina zvavanga vaita. Izvozvo ndo zvinhu zvisina panongonge zvichiitika. Naizvozvo huvapo hweami muchivanze munofanira kumuwo makagara vanhu vasiri vehondo ndo zvinhu zvisingagamuchiriki, uye zvatizive kuti sei zvirikuitwa saizvozvo.
Sevanhu vechechi, mambofungawo here zvokuti mugare pasi nehurumende muvataurire zvamunofunga zvinhu zvisati zvanyanyiso kuipa?
Chinongonetsa ndechekuti isisu matauriro edu haafaniri kutaura ari matauriro ari pachena. Zvizhinji zvirikuitika nemachechi asi hazvifaniri kunge zviri zvinhu zviri pachena nekuda kwekuti mamiriro acho akaita nyaya yacho haasi mamiriro ayo yekuti munhu anogona kungotora divi womirira nedivi iroro. Haisiri iro nzvimbo, chinzvimbo chedu ichochi, nzvimbo chedu isu ndechekuyananisa.
Munoudza vatenderi venyu mashoko api?
Mashoko edu ari pachena baba, haana zvinhu, hapana zvinombotikanganisa nekuda kwekuti isu tinenge tiri vanhu vanovimba namwari. Tinoziva kuti hurumende inosarudzwa namwari, uyezve Mwari ndiye ari mukuru pane zvose zvinenge zvaitika. Naizvozvo tinoramba tichikurudziridza kuvatendi tidai vakaramba vari kuna Mwari uyezve vachivimba naye kuti Mwari ave ndiye anotitungamirira. Mwari apindire kunyange pakakavadzanwa ipapa. Naizvozvo chivimbo chedu netariro yedu iri muna Mwari nekuti Mwari haakundikaneba, uyezve Mwari haakanganwe, uyezve Mwari haatadze. Mwari anotigonyera nguva dzose. Ndimwari wenyasha, ndimwari werudo.
Me mashoko iwayo alova kuna Reverend Dr. Ray Motsi ve Christian Alliance uye vachidzidzisa pa Theological College muHarare. Ndinokusarisai nemufaro. Ini ndiri tanonoka wande ndichiti morara zvakanaka.
Dhabha tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tingatisanganei zvakare mangwana mangwanani na 6 a.m. apo tinenge tichikupai chirongwa chemangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tisenda baku vi.